vaimbova vanhu vemusununguko ava vanoti vanofarira zvikuru kugadzwa kwavashiri vachiti vane tarisiro yekuti vachagadzirisa nyaya dzinosanganisira kutorerwa minda kwanga kuitwa vaimbovi varwi ava kuwaniswa kwevamwe vavo minda vainge vasina kuwana minda apo yaigoverwa munyoro webazi revaimbovi varwi mudunhu rematonaland west vanyika dzino mudarikwa vanoti vashiri vanofanirwa kugadzirisa nyaya yekutorerwa minda kwavari kuitwa nevashandi vebazi rezveminda vamudarikwa vanoti kunyange vamwe vanhuwo zvavo vainge votengeserwa minda nevashandi vehurumende ava
vachaona nyaya dzekudzingwa kwemaveterans muminda negeneral populace yezimbabwe masi yezimbabwe nekuti kana varipo paya kumirira chokwadi kumirira zvinangwa zvechimurenga nekuti ivhu iroro rakaita kuti hondo ivepo
izvi zvinotsigirwa nemumwe wevaimbovi varwi verusununguko vajoseph chinyangara avanoti vashiri vanofanirwa kugadzirisa nyaya yekutengeswa kweminda izvo zvisingabvumirwe nemitemo yenyika vachinyangara vanoti bazi rezveminda raifanirwa kunge rakapiwa munhu ane nhoroondo yehondo yechimurenga sezvaitwa navamunangagwa
panyaya dzelands dzese ndipo penge paita dambudziko rakasimbisisa inova iri ministry yaifanira kudai yainge yakapiwa munhu ane ringi dzakaita fanike idzodzo so tiri kuti vakatanga kutakira nyaya yeland iyi kuti makombrids haana sei ari kutorerwa sei ko grazing area yapinda sei kominda yaitengeswa sei we do hope the whole population of zimbabwe inofara inini comrade shiri ndakagara navo pamarymount mission tichitabva kuassemble point pachitombo rwizi tichienda tichibva pachitombo rwizi comrade shiri vanodirivara izvo ndine wimbo nayo yakakurisisa zvokuti hazvina kana nguva
vanicolas masundire vekuchegutu vakadzidzira kurwa hondo navashiri kutanzania muna 1974 vanoti vashiri munhu ane chido nenyika yake uye vanoti havana tsvete sezvanga zvoitika munyika
sokuziva kwangu inini vashiri munhu andakaziva kubva 74 tiri kuriye kutanzania munhu ari ane chido nezvaanenge achiita ari patriotic zvakasimba haana tsvete haana zviya zvokuti hanzi uyu akati kana ari mukomandi yechinhu ari kukomanda zviri straight forward
vamasundure vanoti vashiri vachagadzirisa nyaya yekutengeserwa minda kwete vambovi varwi verusununguko chete asi nevamwe vanhu munyika
zvavanofanirwa kunge vachisvika vachiita ndechokuona matambudziko angava kune vakatorerwa minda sezvamunoziva munana chegutu mumakapedza nguva yakareba vanhu vachikohwa vari musango vadzingwa muminda nevanhu vainyepera kuti vakapuhwa land asi kuti nepovho chaiyo yaidzingwa muminda ichitorwa nevanhu vaitenga minda vachitenga vari kuHarare
mumwe akashanda navashiri vafani matsure vanofarira kugadzwa kwava matemadanda semutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vachiti vachagadzirisa nyaya yemari yavanoti ishoma inopiwa vaimbovi varwi verusununguko pamwedzi mune imwewo nyaya vanhu vakawanda muchinhoi vafarira kubviswa kwaitwa valazarus dokora segurukota rezvedzidzo yepasi mumwe wevanhu vafarira kubviswa kwavadokora ndiva Alvin Makumbe vanoti vadokora munhu ane humbimbindoga anoita zvinhu asingabvunze vabereki vevana vari muzvikoro
tinoti idanho rakanaka chose nekuti vadokora vangari munhu anga asingakwanise kuconsulta nevabereki asi implementation netiming yavakacurriculum iyoyi and wesen nekuti vakaimplementa isina consultation nevabereki
vamunangagwa vabvisa vadokora navakrisi mutsvangwa semakurukota vamutsvangwa vachiitwa chipangamazano chinokosha chavamunangagwa ndakamirira studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa.